But what you really check COVID-19, by the time from the middle of Nika Kuno, Donald Trump, you know, is no, you don't test it, you are sure you write a quick recovery. Hopefully, one more number, Waga Simba, we want everyone to get better. So, you know, Ashwira would be in the course of the next few weeks, he will do okay. But obviously, you know, there is a question that I wonder, which is, how is he going to do even Zerarawo, who is not that Shiwereji, Chinoya, Konzerama bad effects, Kuneva Tikure, Sepa Zerarawo, Trump, who was 74 years old. Saka, though I'm what negative sheet, I still have a better Shiwere, I'm rather than more medical support. Hopefully that won't be necessary for him.
Kwaiko kubuda pachena kwaitwa nava Trump kunorevei kumhuri yeAmerica.
Kubuda pachena kwaita va Trump kuti vane chirwere cheCovid-19 ndizvo zvatinotarisira kuvatungamiri venyika nemaleaders pasi rese. Nokuti chirwere ka ukabata chirwere especially chirwere zvinoparadzirwa cheCovid-19. Kuzivisa hama neshamwari nevari padhuze vanoshanda navo zvinhu zvinenge zvakanaka, so that munhu wese aite maprecautions aya atagara chikurudzira, like kupfeka maface mask, kuita social distancing, kuavoida macrowds especially muma indoors, kana vanhu vaita macrowds voita outside. Saka zvinozvikurudzira, ende kubata chirwere cheCovid-19 haifani kunge iri like a prison sentence. It's unfortunate because it can happen to anybody. Hazvinei kuti mutungamiri, hazvinei kuti ndipasta, hazvinei kuti munhu womupfumi murombo.
Kubatwa nechirwere kwaitwa mutungamiri weAmerica uku kunosiyawo papi vamwe vanga vachine fungidziro yekuti chirwere ichi hachiko.
Kubatwa chirwere kwaTrump should be a wake-up call for any leader out there and for all of us, sevanhu pasi rese, kuti tinofanira kuteedzera zvatiri kuudzwa nemachiremba nevanhu vanoita public health.